vachitaura nevatori venhau vaviri ava vati vakagadzirira zvikuru kukunda mutambo uyu uyo wava nenge wauchimiswa nenyaya yedenda recovid-19. Shaka ine bhande iri Manyuchi uyo akatanga mutambo wetsiva mumasvingo anoti akauyisa mutambo uyu mudhorobha iri nechinangwa chekuti vatsigiri vake vaone mutambo uyu. Asi izvi zvatadzwa nedenda recovid-19 mushure mekunge hurumende yati hapana vatsigiri vanobvumirwa kupinda munenge muchitambirwa mutambo uyu. Manyuchi uyo anga achizvigwinyisa muviri wake wemwedzi inodarika mitanhatu ari pamupinda wake wecharles manyuchi academy muchivhu aendisa kudonhedza mukomana wekuuganda muraundi rekutanga remutambo uyu une maraundi gumi nemaviri. Manyuchi anoti akagadzirira zvakakwana uye anoda kudzidzisa sebiala chidzidzo chakasimba.
Ndakagadzirira kubva gore rakapera tingogadzirira patine kuda kwechirwere checovid ndekaidzosora mashure, asi patakangopuwa mukana ndakashanda zvokuti pamutambo iwowo vane zvandichavapa asi mukaaomashomo.
Izvi zvatsinirwa namaneja wake amai Prosper Chibaya avo vati ivo Manyuchi akasimba zvikuru sezvo akagadzirira mutambo uyu kubva gore rapera pawaifanira kutambwa, nekudaro mukomana uyu andodzivirira bhande rake kuti risaende kuuganda.
Tagadzirira zvakakwana nekuti kubva 30 days dzapfuura tatichinyatsogadzirira zvakasimba. Tina kochi wedu akabva kuzambia angachiasista angachibatsira chadi, saka tapedza kuita wei in apinda muweiti make zvakanaka. Vese nasebiala vacho vapinda, saka uya nao takumirira kuti tirwe zvedu mangwana, ende saka tarisira kukunda chaiko zvine musimba.
Asi sebiala uyo asingagoni kutaura chirungu aratidza vatori venhau nemutauro wemaoko kuti anoda kugura musoro wamanyuchi mumutambo wamangwana. Maneja wasebiala vaabhi Mugai Aram vatsinhirawo vachiti havana kufambira kuzimbabwe kuzoshanya nekuona nzvimbo dzevashanyi segreat zimbabwe ruins, asi kuti vakauya kubasa rekurakasha Manyuchi votora mukombe voenda nawo kuuganda.
We are here for business, not for a tourist as other people.
Tiri kuno zvebasa kwete sematuristi, basa redu rimwe chete kuuya kuzorova Charles Manyuchi totora bhande todzokera naro kumba. Tagadzirira zvakasvimba uye vanhu vemasvingo vanofanira kuona muchakunanzva wetsiva, mutambo mukuru pakati pamanyuchi nasebiala. Saka Manyuchi anofanira kunge akagadzirira, kana asina tomuwisa, kana agadzirira tichamuranga kusvika muraundi 12 yekupedzisira.
So Manyuchi must be ready. If you cannot be steady, you shall go down. If he is ready, you shall punish him up to the third round.
Amai Chibaya vati vanga vane chinangwa chekuti vanhu vemasvingo vaone mutambo uyu, asi nenyaya yecovid-19 hazvisaiti sezvo kuungana kwakarambidzwa nemitemo yemutsa yakaiswa nemutungamiriri wenyika. Vatsigiri vetsiva mumasvingo vakaita sava Hardlife Tangai vati varadziwa zvikuru kuti vatadza kuona mutambo uyu pamusoro uyu uyo uri mubererere ravo, asi vati vachatavira mutambo uyu pachivhitivhiti vachitsigira mwana wemumusha mavo kuti akunde kuitira kuti bhande arambe anaro.
Tinofara zvikuru kuti mutambo uyu waitirwa muguta redu, zvinosimudzira guta redu. Tichazosuwara hedu pakuti nekuda kwechirwere chedu ichi checovid-19 taakutadza manje kuenda kunotsigira murwi wedu Manyuchi kuti anyatso kunopa mukomana uyu zvinhu zvake, zvibakira zvake.
Sebiala ane makore makumi mana nerimwe ekuberekwa uye akarwa mitambo makumi matatu nemumwe chete, akakunda mumitambo gumi nepfumbamwe uye akarohwa mumitambo gumi nemumwe akaitawo mangange pamutambo mumwe chete. Manyuchi uyo ane makore makumi matatu nerimwe chete akarwa mitambo makumi maviri neminomwe ndokukunda mumitambo makumi maviri nemiviri, akarohwa mumutambo mina chete akaita mangange mutambo mumwe chete. Manyuchi akapedzera kurwa naDiego Diaz Galado wekuArgentina Gunyana 2019 uyo wakarova muraundi yechitatu muHarare. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, tini Godfrey Mtimba.